gender is
blessings to the man select.
No limits.
See what the nation do.
Ndaitoda kuzotenga vyego kudoneza msika zwe kwa pumbeto ndichinzi ndaneza paketo ana mchipa vatino mwari ava space vakosha tese toda kukunda mchona kana zvangusha ita mozondo nao kana mwari vajusa njasofo nao
titi
wanda katombo mira kuchola ndakwira gomo vokurumza kunona tese tinodana nakunda mchona asi munozviona sei mwari mukandipa simba mondipa mota mondipa imba ishe wangu mondipa pfungwa ndiri munhu wenyama pamwe ndinoda kusundwa zvakakwadabuka ndina mutsunda batanidzai zvese zviri kushupa kana zvabatana ndokwanisa kuzosimbisa maelda ndichimati kutsamwa kunelepa mana
Samok Nele Pamana. Chandaida kusazorota nezvemari ndaimuka manheru ndichikomekedza mwari ndaiti ndakura upenyu don't worry ndine kaplani kekuzongoriska nezvamwari sha so kutsamwa kune lepa parira ngoma ndinototamba segemu remuseka ngwarira boma unotofenzerwa omega zvatsamisa zvinoti pasimba rimwe remecha
Samok Nele Pamana. Asi munozviona sei kuti tikafaita kubvisa kakushotesa mugame togona kutoponda namo plastika sapanika madius mumukoto zviri straight togona kungobika gango nekuti vamwe izvezvi nini ndototya ini kuunganirwa zvichinzi ndatofine kuswera pamba angu ndakabroka ndidikisira vana namo kana ndasofine Samok Nele Pamana.